inyaya yanga ichirongwa nevakomana veprotocol vedu secretary general vamuonzora na chief of staff vasiso zvizvai. Saka pavanga vari kuronga protocol dzokuti president vapinde ndo pavaudzwa kunzi zviri kunetsa, havana kuudzwa reason, panga pachingodilewa dilewa. Saka tatozongoona kuti security ya president inogona kunge isina kumira zvakanaka. Vatraya kutaura navo sematauriro aitwa na SG, vatraya kuvataridza kuti zvavari kuita hazvimeki sense, nokuti magovernment officials nemamwe mapoliticians akasiyana siyana anga ari mukati vachichemawo neruzhinji rweZimbabwe seprogramu yanga yakataurwa, seprogramu yanga yakainvaitwa munhu wese pajekerere. Plus kuti rufu haruna invitation card. Saka tiri kushamisika kuti munguva yakadai so pari kutaurwa nyaya yekuti vanhu ngatiitei dialogue. Munguva yatiri kuda kumisa kuti vanhu vasakuvadzwa mumamisha, vari kudzingirirwa, vari kuabductwa nevari kuitwa zvese, inguva neopportunity yekuti taide tabatana mukuchema mukuru wedu uyu, tobva tasara tichibatana senyika tichienda mberi.
Munofunga kuti imimi sesangano muchange muchikwanisawo here kusvika kumadziwa kunochengetwa vamutukudzi mangwana?
Kune variko vanga vachitoriko zvavo nechekare, marepresentatives edu ikoko, isichagara pasi totaurirana toona kuti zvakaringana kuti president vaende ikoko here. Kana zvakaringana tichange tichienda ikoko.
Panyaya yaitika kustadium iyi, pane zvamunofungira here kuti muchaita?
Hatingazodi zvedu kunyanya kutora rufu rwava mutukudzi tonyanya kupinza nyaya dzepolitics mariri. Ngatichemei vamutukudzi nedignity nehunhu. Ngatichemei vamutukudzi nekurarama kwavakaita. Isusu tinongozviona, tinotarisa zviri mundangariro, asi muzuva ranhasi mhuri yekwavamutukudzi ndiyo iri kudzimbiwa. Nyika yese iri kudzimbiwa, pasi rese riri kudzimbiwa. Saka ngatichemei, tochema hedu tine tariro, asi muzuva ranhasi ngatingei tine mhuri yavo, kuitira kuti nyaya isazova yedu but ire nyaya yekuti murume vamutukudzi vakavigwa zvakanaka, vakavigwa zvine mukurumbira, vakavigwa neZimbabwe yose zvakataridza nyika dzese dzepasi rese kuti tine hunhu.